Vachirasa chikumbiro ichi nhasi, mutongi wedare vatawanda chitapi, vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo, sezvo pasina chinoratidza kuti ibato rakaumbwa zviri pamutemo. Vachitapi vati gwaro rakanyoreranwa nevaive mutungamiriri weMDCT Mushakabvuva Morgan Tsvangirai nevatungamiri vemamwe mapato matanhatu ari muMDC Alliance kana kuti Alliance Agreement richiri benyu uye hapana humbo hwakasvitswa kudare nebato ravachamisa, hunoratidza kuti gwaro iri rakapera kushanda pakaitwa sarudzo remuna 2018 sezvakasvitswa kudare nemagweta eMDC Alliance. Vachitapi vatiwo MDC Alliance haina kana bumbiro remitemo rinoratidza kuti ibato rinogona kumiswa mumatare. Vachiti vakakwidza nyaya iyi kudare havana kupa humbo hunoburitsa pachena kuti MDC Alliance ibato rakavambwa sei. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ramuzvare Kupe muzvinafundo Love More Madhuku.
Zvakanga zvakaonzwa nebato reMDC Alliance zvokumisa kuti pasatorwa mamwe maMPs vamwe asabuditswa negroup rinana Kupe nana Monsora vachiti havasiri chi zvaraswa nekuti vanzaiwa ivo sebato hatisi kuziva kuti vane bumbiro here ringavakodzeresa kuti vakwanise kuuya kudare. Notisi tanga takati kuti munhu auye kudare anofanira kuuya ne achitaridza kuti ndiri munhu anokwanisa kusuwa zvekulaw zvazvo. Saka ivo havana kuita izvozvo, havana constitution yavakaisa padare, havana kana chavakanyora pasi kuti tino operator so and so. Ndozvangoti najaji azviiti uchiuya kucourt ndezvemutemo wemadare iriko pati iriko iri kunze kwenyika, vakati vakataura kuti tinozikana kwese kwese. Saka jaji ati hausiwo mutemo, mutemo wauti ndinozikana kwese kwese. Ndinoona manzwa zvicharwa izvozvo. Unofanira kutaura kuti uri chii, une bumbiro remutemo here, makafoma rini, munoita maoparatire kuti tikwanise kukunzwa. Saka izvozvo zvindo zvakaita kuti vatadze kubudirira panyaya yanhasi.
Asi mutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti simba rehove riri mumvura kwete kumutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare taunzwa, asi isusu sebato tinoti ticharamba tichishandira vanhu, tichibatirana nevanhu kuti tione kuti zvatiri kutarisana nazvo senyika ndozvinoramba zviri pamberi. Nokuti mukaona mutongo waitwa nedare iri kunyanya kunanganidzana nekuti ndiani ane masimba kana kuti ndiani ane position ipi, isusu chatoda kunyanya kutarisana nacho ndechekuti nhamo iri kuitika muZimbabwe, nzara iri kutarisana nevanhu, kushayika kwemari, kushayika kwemagetsi, kushayika kwezvipatara, kushayikwa kwezvinodikanwa nevanhu, ndo patoda kunangana napo ipapo. Hatisi kuda kunyanya kutarisana nekuti masimba kana kurwisa sebatu. Isu charamba tichingodzokera kuvanhu, nokuti simba redu isusu haribve kudare, simba redu rinobva muvanhu. Saka ticharamba tichingodzokera kuvanhu.
VaDouglas Mwonzora, avo vakave munyori mukuru weMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo, vati havasi kuzongodzinga nhengo dzeparamende zvisina tsarukano.
Tapiwa mukana wekuti kana tichida kubvisa mamembers of parliament tinobvisa mamembers of parliament, asi handicho chinangwa chedu. Isusu tiri kufara kuti party yavatsvangirai yanzi iriko. Party yavatsvangirai yanga yauda kutorwa, party yanga yavatsvangirai yanga yauda kubiwa. Saka tinotenda nezvabuda mudare nhasi kuti isu taone kwatisina mhosva, tahwina kesi yedu zvakare. Tanga taendeswa kukoti tichinzi hatina mvumo yekubvisa mamembers of parliament. Zvaonekwa kuti mamembers of parliament ari kuopposition kuparliament uku ndee MDC yavatsvangirai. Ndo chinhu chakanyanya kukosha ichocho. Saka tiri kuzvikudza zvikuru, tiri kuzvitenda zvikuru zvaitika izvi. Pati yedu yanga yakubiwa, pati yedu yadzoka zvakare.
Mutongo wanhasi unoreva kuti chikwata chamuzvare Kupe chinogona kudzinga nhengo dzeparamende mudare iri dzakabva kudevera vatsvangirai pamwe nenhengo dzeSenate nemakanzuro akasarudzwa muzvigaro izvi achibva kuMDC yakasiyiwa navatsvangirai vasati vafa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika dzinoti bato reMDC rinogona kutsemuka nepakati zvakare zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court nemutongo waturwa nhasi uyu inova mitongo iri kupa masimba kuna muzvare Kupe kudzamara vaita kongresi zviri pamitemo inosarudza mutungamiri mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.